This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kurume 24, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Handifungi kuti nyaya yekundopema iri kungoitwa navamugabe pose posa pa ndo nyaya iri kutsvakwa nenyika. Nyaya yakutotsvakwa nenyika pari nhasi yaya yekuti vamugabe vachigona kumbonyatsoisa pfungwa dzavo, muviri wavo nozvose munyika, mukati menyika, vagare pasina vamwe vaongorore kuti zvinoodini.
Rwendo rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rwemazuva mashanu kuJapan rwoshorwa zvikuru nevamwe munyika.
VaMugabe ngavabude pachena. Nyamwe ndomumedness iri kubva kunani ndiana aipenga. Aiuraya here ndiye aipenga kana vatiti vaipenga ka munhu anopenga hakwanise kutungamira hurumende. Saka kunyepa havana kubuda pachena.
Nyaya gukura hundi yokonzera zvemutauro wakanyanya munyika. Madzimai emuZimbabwe opinda musangano wakakosha wekutarisa matambudziko avanosangana navo uri kuitwa kumuzinda weUnited Nations kuNew York. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanga vachitarisirwa kusvika muJapan nhasi murwendo rwavo rwemazuva mashanu. Asi vaMugabe nemutungamiri weJapan vaShinzo Abe vari kushorwa vose nevamwe nezvekudyidzana kwavo. VaMugabe vari kunzi nevanopikisa vari kusiya munyika nemubato ravo reZANU PF muine kunetsana kwakanyanya vachienda kunosasana zvavo kuJapan. KuJapan mamwe mapepa nhau akaita sere Japan Times ari kushora vaAbe achiti vari kudyidzana sei navamugabe avanonzi nevamwe vanotyora kodzero dzevanhu. Bepa nhau reJapan Times rinoti vakuru muhurumende yenyika yeJapan vati vamugabe vakakosha mukudyidzana kwenyika iyi neAfrica sezvo vaine chiremera muAfrica. VaMugabe vari kuenda kuJapan pamberi pemusangano weTokyo International Conference on African Development uri kuitwa kuKenya muna Nyamavhuvhu. KuZimbabwe vehurumende yavaMugabe vanoti kumutsiridza ukama neJapan kunobatsira kusimudzira upfumi hwenyika pasi pechirongwa cheZim Asset. VaMugabe vakapedzisira kuenda kuJapan muna kurume gore rapera kumusangano weUnited Nations World Conference on Disaster and Risk Reduction. Mukuzeya nezvorwendo rwavaMugabe urwo, Blessing Zulu Studio 7 abatanyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition.
So munhu mukuru unongoendawo kwavanongoenda ikoko asi katoramba tichingokadzika kuti zvino so munhu mukuru vadiko kuti vagara pasi vange vachiongorora kuti voita sei kuti zvamatongerwo enyika uyezve zvamafambisirwo eupfumi zvifambe munyika nekuti pari zvino. Manirira akaita nyika tinozviziva vakaenda kuRussia vakati ndiri kuunda uya namamegadhiwa nena kuti chakabuda ipapo chii. China yakauya vanoenda kukasingaperi vakati mamegadhiwa nena kuti chabuda ikoko chii. Saka tiri kuti isusu handifungi kuti nyaya yekundopema iri kungoitwa navamugabe pose posa pa ndo nyaya iri kutsvakwa nenyika. Nyaya yakutotsvakwa nenyika pari nhasi yaya yekuti vaMugabe vachigona kumbonyatsoisa pfungwa dzavo, muviri wavo nozvose munyika mukati menyika vagare pasina vamwe vaongorore kuti zvinodini kuti isinoziva kuti nyika yedu inyika ine hupfumi chiri kutodiwa apapa inyaya yekuti vamugabe vange vachitarisana nenyaya yekuti zvematongerwo enyika zviri kuita kuti zvekufambiswa kwehupfumi zvisafambe zvakanaka zvoitwa sei uye zvevotarisawo kuti ivo chii chingaitwe vakaisa musoro pamwe chete nevamwe kuti vemubato ravo chete asi kuti mazimbabweans vamwewo vanomirira mapoka akasiyana siyana kuti vagadzirise zvinhu zveupfumi toziva kuti upfumi hwenyika hurimo upfumi imomo hunokwanisa kunge huchisumudzira vanhu vezimbabwe vakanga vadhila nenyaya vakanga vagadzirisa nyaya yehori ivo vamugabe
asi kavamugabe vari kuti zvinhu hazvisi kufamba nenyaya yezvirango zvakatemerwa nevenyika dzekumawirira nekudaro ndosaka vananga kumabvazuva
zvirango zvipi nai vazulu zvinongoramba zvichichemwa navamugabe siku nesikati gore negore itotoziva kutoti zvirango zvizhinji zvacho hazvisisipo dai mukatonyanya kutarisisa nyange mukava muchichema muchiti kwanzi vanhu vanoti kwanzi nekuda kwezidhera hazvikwanisiki kuti zimbabwe ipiwe mari pasi pesangano reIMF nezvo hatizvizivi kuti izvezvi zvigurukota ravo vachinamasa vaitotaurirana navo veIMF vatoimbisana navo mari dzekuti vachapanana vachakweretesana saka nyaya yezvirango izvizvi vamugabe ngavasiyane nayo somunhu mukuru ngavagare pasi vachitarisa kuti vofambisira nyika sei kwete kuramba vakavanda kusere kwomumwe
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vajoy mabhenge vanoshanda necrisis in zimbabwe coalition vanga vari parunare mujohannesburg south africa nablessing zulu westudio 7 mumwe murwi wehondo yerusununguko uye vaive muzanla high command vabernard manyadza avo vaizivikanwa nerekuti pakachipoera munguva yehondo vanoti musangano wemutungamiri wenyika varobert mugabe nevakarwa hondo uyo uri kutarisirwa kuitwa musi wa7 kubvumbi hauna zvauchaburitsa nekuti kunetsana mubato rezano pf kwasvika padanho rakaipisisa mumwe womurwi wehondo yerusununguko amai margaret dongo vakatoudza vakarwa hondo ava kuti vasaende kumusangano uyu kuri kuratidza kunyunyuta nemabatirwo avanoti vari kuitwa neseri kweruoko nebato rezano pf musangano uyu wakanangana nekugadzirisa kunetsana pakati pevakarwa hondo nevamwe vari muchikwata chinonzi g40 chemuzano pf chinonzi chiri kutsigirana naamai grace mugabe vakarwa hondo ava vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko gurukota rezvedzidzo yepamusoro vajonathan moyo uye gurukota rezvematunhu vasevia kasukuwere vanofanira kudzingwa mubato nekukonzera nyonganyonga mukuzeya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata vamanyadza
zvinhu zvacho kwazvo hakuna dai zvine zvikwaibva asi ndiri kuti inini tapinda maexciting moment iyo nokuda kwokuti uyu mukuru uyu iye pachake chaidzeko iyoemaovet ndo yangaita kuti aidhistiroye izvi enezvaakaira kuidhistira nekuti maovet aya aande munga muzvikwata zvikwata zvingatokwana pamukuita zvina saka apa akabudira kuvati havachakwanisa kutaura ne-one voice yakasimba asi kuti kune chimwe chikwata chichangoita very vocal asi vamwe vari vakanyara vachitezaitiono zvichaenda kupi
nezvatiri kuona zviri kuitika izvi muri kuona here mibato rezanu p f semamiriro rakaita izvi nezvi richiramba rakabatana kana kuti taakutoona vamwe vachipatsanuka zvakare
mukange muchitaura chiti bato rezanu p f richipo here mune mutire vapati kwacho nokuti nezvinenge ndoto vapatatu saka iro sebato chaiocharo zvaranga riri zviya richitangatanga ichiri zimbabwe african national union ndokuzobatana nezimbabwe african peoples union ndobva azozvipa zita rekuti zimbabwe african national union patriotic front zvinhu zvese zvaitadzika kuitika kumashure maefect azvo akuonekwa manji nokuti kaaipaiwa kubatana kwokuyimbirana ozeezvokwamasoro yaikuda kuita panapa yaikuda kuti ngatiteteabout balance china vasikuza kuti hazvina kukwanira zvekungozvunza nzaaraudinzame nekuti ava vakura vaakuzira zvegenius ya ava vamwe avari kutotetuka kuti nyika dzakaseenzeswa apa saka ndopari kunetai papo kuti kuti muchinyatsotenezvi uzano chaiwo chaiwo zimbabwe african national union kuenga mukadza repatriotic front haa vamwe vakutoti puwa finishi kuti mukuru yaakuita puwa finishi uchakuda kukwira agadzira genius
asi munoona vamunangagwa vachipapona here apa nemamiriro azvakaita
hatiita zvemapesa asi ndataurire kuti direction yepazviri kuenda zvenyika izvi ite umbika rezimbabwe nokuti tikatarisa mapezinanzi vanhu vangozvomasaino vachiti ndirokwanhii handipo pane nyaya pane nyaya chaaichapa ndopo kuti Zimbabwe chai chaiyo ichiri kuvatuka here ichiri mugwara here.
Mumwe wevakarwa hondo yerusununguko uye vaive muzanla high command vabernard manyadza vaizikanwa nerekuti pakachipoera vachitaura parunhare vari kuwedza nablessing zulu westudio 7. Vanhu vakawanda pasi rino vari kubatana mukucherechedza zuva revanhu vane chirwere chegomarara kana kuti World TB Day. Zuva iri rinoshandiswa mukudzidzisa vanhu nezvechirwere chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rino. Kuti tinzwe zvizere, chioniso Jani weStudio 7 abata Dr. Farai Ethel Chipendo avanoshandira kuAlgeria.
Kuva neTB, sezvatinofunga vazhinji vedu, kuva neTB hazvirwere, hazvireve kuti munhu ave kurwara nemukondombera. TB inowanzobata vanhu vane mukondombera. Nokuti havakwanisi kurwisa zvirwere, vanobatwa nezvirwere zvakangowanda-wanda. And then pakuzorapa kwatinoita TB zvinotora mwedzi mitanhatu, munhu achingotora mushonga. Ende mushonga iyi nyangwe munhu wakunzwa kunge wakunzwa zviri nani, unofanira kuramba uchingoitora kwemwedzi mitanhatu. Nokuti ukamira mwedzi mitanhatu isati yapera, bhakitiriya here richingori mauri, rinokwanisa unokwanisa kunzwa kunge wapora. Asi rinozodzoka zvekare, ende paunozotanga kurwara zvekare ka zvinozotinetsa kukubatsira nemushonga, nokuti inenge isisakwanisi kukubatsira kurapika kwacho, zvinenge zvakunetsa.
Chii chamungade kuudza vanhu vemuZimbabwe pamusoro pechirwere cheTB?
Ndinokurudzira chaizvo vanhu veZimbabwe kuti tizive kuti chirwere ichi chinotapudzirana sei, tibatsirane mukudzikisa nhamba yevanhu vari kufa, nokuti gore negore nhamba yacho inoramba ichingokwira. Chirwere ichi chiri kutiurayira vanhu munyika yedu. Saka tikadzidzisana, tikaziva kuti inodzivirirwa sei, vanacho vanobatsirwa sei. Nokuti kuva neTB zvere kuti munhu akufa, tinokwanisa kubatsira munhu. Saka tikaziva, tikanyatsonzwisisa chirwere ichi, tikabatsirana tese, ndofunga tinokwanisa kurwisa chirwere ichi. Tinokwanisa kubatsirana zvikuru sei munzvimbo dzedze dzatinoungana, kumasvondo kwedu, kumabasa kwedu. Ndinovimba kuti umwe noumwe ane waanoziva nechirwere, saka tikabatsirana, vane zvavanoziva, vane infomesheni yavanoziva, tikauya pamwe chete patinosanganawo kumasvondo, tikabatsirana tichidzidzisana nezvechirwere ichi.
Vanga vari Dr. Farai Ethel Chipendo, chizvarwa cheZimbabwe chinoshandira chiri kuAlgeria, vanga vachitaura parunhare kuAlgeria kwakare nachioneso Jani weStudio 7. Nhasi vatenderi vechikristu munyika vatanga kuenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kugadzirira zororo rakakosha zvikuru reEaster. Mukuzeya zviri kuitika, Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro naReverend Levi Kadenge kuti tinzwe nezviri kuitwa nevatendi.
Vamwe vakatoenda kunokemba kune dzimwe nzvimbo dziri kure kuitira kuti vambowanawo mukana wokubva mudzimba dzavo vachinosangana kwemazuva iwaya kubvira nhasi. Vamwe vakatoenda nezuro, vamwe vari kuenda nhasi kusvika nemusi wesvondo variko.
Ko, mangwana munenge muchiita sei?
Vamwe machechi anotosangana achisangana nemamwewo zvichienderana nekuti vanenge vachibvumirana here paurongwa hwavo. Nyangwe vakasabvumirana paurongwa hwavo, asi makrisi ese irori zuva iri kubvira ramangwana hapana vazhinji vanopokana nechiitiko ichocho, nokuti tikangopokana nacho hapatisina chokubata. Saka rinokosha zuva iroro, rozoteerwa nemugovera apo vanhu vanenge vakazorora zvavo, asi vanenge vachidzidza tevo seavo vanenge vaenda kumisangano kunogara ikoko. Vanenge vaine zvidzidzo zvavanenge vachidzidziswa nazvo zvokuti vakure pamweya. Zvimwe zvacho zvinobata kutakana mwecounseling yekubatsirana kuti vanhu vanobatsirana zvakadini mukati moupenyu kana vavirwa nenhamo. Tinobva sei mukutadza? Tinokura sei muchikristu? izvaremugovera resaturday zvidzidzo zvakawanda zvinenge zvichiitwa zuva iroro vapedza vonozorora zvavavanenge vachizorora vamwe havatomborara vanongonge vachingonamata vachiimba vachinzwa shoko kwozoti nesunday mangwanani vomukira vachienda kundofarira kuti kristu wamuka
Reverend Levi Kadenge vanga vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kupeta rwendo rwavo rwekushanyira Argentina nhasi. Asi vamwe munyika iyi vanga vachiratidzira kuti America inofanira kukumbira ruregerero nekumbotsigira kwayakaita hurumende yechiuto munyika iyi. Makurukota anoona nezvekudzivirirwa kwenyika dzinoti Mali, Burkina Faso, Senegal neIvory Coast apedza musangano wemazuva maviri nhasi muAbidjan wekuzeya kuti vangabatsira nesei kurwisa vanofurikidza mwero ava vari kupota vachibhomba munyika dzavo. Vari kuferefeta nezvekutsakatika kwendege yekumalaysia yeMH370 yeBoeing 777 vanoti chibenga chakawanikwa kumahombekombe kwenyanza kuMozambique chinogona kunge chakabva pandege iyi. Ndege iyi yakatsakatika apo yaibva kuMalaysia ichienda kuChina musi wa8 kurume 2014 uye yainge iine vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevapfumbamwe. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Nyaya yeguku rahundi inonzi nevakawanda ichanetsa kuti inyararwe nezvayo kana vaive muhurumende panguva yakaitika kupondwa kwevanhu matunhu eMatabeleland neMidlands vasina kumira pamberi pevanhu vachikumbira ruregerero. Vamwewo ndo vanoti vanhu vakarasikirwa nehama neshamwari muchiitiko ichi vanofanirwa kuripwa kungava nemari kana kuburikidza nebudiriro dzinogona kuitwa mumatunhu avagere. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa nevainzi vakanga vapandukira hurumende pamwe nemauto ehurumende e5th Brigade makore ari pakati pa1982 kusvika muna1986 asi hurumende inonzi haisati yasimudza muromo ichibvuma kuti ine chekuita nekufa kwevanhu uku kunze kwevamwe vakuru muhurumende vari kunongedzwa kuti vaive nechekuita. Asi vakuru ava vanosanganisira mumwe wevave mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuramba kuti vane chekuita nenyaya iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vaOK Machisa pamwe nemutungamiri wesangano rePost Independent Survivors Trust uye vaimbovewo nhengo yeparamende ichimirira MDCT vaFelix Magalela Mafasiwanda. Tatanga nekubvunza vaMagalela Mafasiwanda kuti zvii zvavanofunga kuti zvingaitwa kuti nyaya iyi igadziriswe.
Yatinotizvo transitional justice ingaitwe kana vanhu vatenda. Yandikati tinoda inonzi Truth, Justice and Reconciliation, TJRC. Izvozvo kana vanhu vatenda vari vapenyu votongwa vokumbira ruregerero. Vese vakafa hapana zvatikaite nyika yakadaro seMatabele neMidlands iitwe inonzizvo affirmative discrimination, infrastructural development nevanhu varegererana kukaregwa kuregererana ana Mnangagwa vachiramba ana Mugabe vachiramba ana Mujuru vachiramba nana Sekeramai vanhu vese ivavo vanofanira kutenda vatenda toita inonzizvo Truth, Justice and Reconciliation Commission under Transitional Justice.
VaMachisa, munoti pamusoro penyaya?
Ndoda kutenda kuti vamafa vari kukurukura zvinhu zvoudzami nekuita kuti maronda avarike kana kuti apore. Kutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti demo kana kuti shanu kune umwe mutauro ndiro rinokanganwa, asi muti wakatemiwa haukanganwi. Chikuru chatofanira kuita muZimbabwe kubuda pachena isu sematemo kuti aiwa, iwe mutiwe tisu takakutema. Tine hurombo nekukutema kwatakaita nokuti hatisingafungiri kuti wanga uchifanira kumira apa kana kuti wanga uchifanira. Iyoyo inzira yekuti vanhu vabude pachena vataridze kuti tisu takakanganisa. As long as tisina yatinoti pachirungu political will kuti maronda iyayo apore, maronda anoramba akangovhurika. Vacho vakanga vachitungamirira panguva yekukura hundi ngavabude pachena vataure kuti aiwa izvi zvakakanganisika. Kana vabuda pachena nyangwe boka racho rinenge riripo iko zvino tine National Peace and Reconciliation Commission ine makomishinazi avepo kugara, vanenge vakushanda vachiziva kuti tine vanhu vane political will yekuti zvinhu izvi zvivharike once and for all.
Vamafa, takambotaurawo nevamwe vari kuti kana pakakumbirwa riregerero vanhu vanogona kuregererana, asi vamwe vari kuti aiwa panofanira kutoti paripwe. Munoti imi
zvinhu zvine mastages baba? Zvinotenderana namachisa tawirirana kuti chokutanga ndechokutenda kuti tiregererei vabude pachena, asi zvinozotevera mastage yandinotizvo transitional justice. Transitional justice inoreva kuti mitemo isiri mukoti yoitiwa muvanhu, vanhu votaura zvavanoda, nevavo vakakanganisirwa votaura maronda avo, avo vakaponda votenda. Tozobvapo vanhu vanoda justice kuti vese vakakanganisa vapenyu vaende pamberi pedare vabvume zvavakaita. Kozoti nationally koita rehabilitation.
Vamachisa, zviri kutaurwa navamafa zvii zvamungapindura pamusoro pazvo?
Ndoda hangu kungotsinhira nyaya yekuti munhu wese ane ropa mumaoko anofanira kugezeswa kana kuzvigezeswa. Ndafara chaizvo kuti vamafa vataura nyaya yekuti kune chinhu chinonzi transitional justice. Ndosaka tine a working group on transitional justice iri kutungamirirwa neZimbabwe Human Rights NGO Forum. Izvi zvinoratidza kuti isusu semassive society tinokoshesa zvikuru nhunha kana kuti nhamo dzakapindwa nadzo nevanhu nguva dzegukura hundi.
Vamafa, vamugabe vakambotaura kuti nyaya yegukura hundi kwaiva kupenga moment of madness, hakusi here kuti kubuda pachena kwakaitwa nehurumende kutambira zvakaitika munguva iyoyo?
Kwete kuwanda nemumwe, kwakaitwa chihambate commission, kukaitwa dzungu chena commission. Makomishini ese iwayo aitaura negukura hundi nekupondana kwevanhu. Vamugabe ngavabude pachena, nemwendo of madness iri kubva kunani, ndiani aipenga? Aiuraya here? Ndiye aipenga? Kana vachiti vaipenga ka munhu anopenga haakwanise kutungamira hurumende. Saka kunyepa, havana kubuda pachena.
Ndikubatei muromo. Vamachisa, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndinoda kungoti zvangu kana benzi rainda kun'anga kana kuti raenda kwadokta rikapiwa mapiritsi ekuti kana kuti mushonga wekuti rikwanise kuziva kuti ndichakwanisa kufamba ndakasimira, ndichakwanisa kudya, ndichakwanisa kuziva kuti uyu mumwe akafananawo neni, rinofanira kutodzidza kuti takugara munyika yekuti handichisiri kupenga. Saka ndinokumbirisa kuti pari zvino hurumende yedu izive kuti chinhu chinonzi gukura hundi chinofanira kupedzwa nemutoo wekuti vanhu vawirirane vanyatsoziva kuti apa pakakanganisiwa.
Vanga vari vaok Machisa, vanotungamira sangano reZimbabwe Human Rights Association vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna vaFelix Magalela Mafasiwanda, vanotungamira sangano rePost Independent Survivors Trust vari parunhare kuBulawayo. Nhasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva rekupodzwa kwemaronda kune vanenge vakaponderwa kana kuremadzirwa hama dzavo, zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika. Zuva iri rinonzi International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and Dignity of Victims. Mukuseya nezvenyaya iyi, Chioneso Jani weStudio 7 abata mukuru wesangano reAssociation of the Victims of Political Violence vaAlois Mutaga.
Ine ndinobva mumasvingonoti gore rakapera ndanga ndiri kupusha takanzi vanhu vese hurumende handiti vanodanidzira vana vamugadi vanodanidzira kuti munhu wese unopiwa mafertilizers nembeu David Marapia ndi deputy minister ndiye mp wemasvingonoti wakataura ndandine clip yake akataura ndakamutepa stau akati hakuna munhu wemdc unopiwa chibage nemafertilizers vanhu ava vari munzara vanhu avari kungoramba vachingovictimizwa mavictims anongova mavictims nanhasi ende hurumende yezanupf haizombogoni kucherechedza chero zuva ramangwana kana kucherechedza zvichemo zvevanhu nokuti iyi hurumende yachona ndiyo yakaita kuti vanhu vatambudzike saizvozvo ndiyo yakaponda vanhu ndiyo yakasiya vanhu vachinjidzi vari nherera nemadzimai dziri shirikadzi
kopanyaya yemuripo
kune vanhu vakaita zvokufosegwa kubva pamisha yavo nokudzingirikwa nemarei dzaiitwa usiku aya saka vanhu vachinzi vakarohwa vakatiza vakabva vamwe vakaenda kunogara kune dzimwe nzvimbo dzisati dziri nzvimbo dzavo zvokungochengetekavo zviya vanhu ivavavo vanokwanisa kudzokera pamisha yavo vagamuchidwe panofanira kuva nekurudziroiyo kana kuti nemutemo unofanira kuvepo unotaura kuti vanhu ava ngavadzokere panzvimbo dzavo kuitira kuti madzishe aya asaramba achivadzinga panzvimbo iyi ndo rehabilitation yekutanga yandinoreva ineni kuti chimwe chinhu chinoita kuti vanhu ava vazobva pamisha yavo polling station yoga yoga yanga ine mabhesi maviri akaikomba kuti imwe nechokusaidi imwe nechokusaidi vanhu ava vaibva vanhu mumabhesi vachienda kunorova vanhu vemaopposition usiku vasingazivi saka vanhu ava vaizongotiza vongosiya misha yavo ndivo vanhu vatinenge tichitaura kuti vanhu ava vamwe vacho vakasiya misha victims of political violence
mukuru wesangano reassociation of the victims of political violence vaAlois Mutaga vanga vari parunare muSouth Africa naChiweniso Jani weStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanasikana rekaswe sisterhood iro riri kupinda musangano wakakosha kumuzinda weUnited Nations kuNew York rinoti mitemo yekurodzwa kwevana vasati vabva zera muZimbabwe inofanira kuwandudzwa kuti ienderane nemutongo wakapiwa nedare repamusoro. Musangano uyu unopera nhasi uye uri kuziya matambudziko akatarisana nemadzimai pasorose kana kuti UN Commission on the Status of Women. Katinzwei hurukuru yaitwa naMavelous Muhlanganya weStudio 7 namuzvare Talent Jumo vesangano iri.
Musangano uyu wakakosha zvikuru nekuti ndipo panobva pataurwa nyaya dzekuti chichakakoshera madzimai vambove papi nekuwana kodzero dzavo dzizere uye kuti toita zvimwe zvipi kuti kodzero dzemadzimai madzimai ese nevanasikana vakwanise kurarama vachiwana kodzero dzavo zvizere vakange vakanganisirwa vangaite zvipi kuti kodzero idzodzi dziremekedzwe kwavanenge vachigara naizvozvo musangano uyu wakakosha zvikuru uye tinoona kuti gore rino takatarisanawo nenyaya dzemasustainable development goals saka wanga uri musangano wakatikosherawo isu semadzimai echidiki nekuti kuno ndiko kwavachataura kuti zvakakosha gore rino zvichienda mberi ndezvipi naizvozvo zvanga zvakakosha kuti tibve tangotaura kuti zvakatikoshera ndezvipi semadzimai echidiki anoshanda nemadzimai mumaruwa uyezve nemumadhorobha but vari madzimai vasingakwanise kuzviwira kuno
panga pane masangano mangani emadzimai anga ari pamusangano uyezve zvii zvamakabuditsa
ndingati panga paine masangano emadzimai anokwana iwo manomwe atakashanda pamwe chete vakakwanisa kugadzira bepa ratakapa iro minista wedu honorable Nyasha Chikwinya takavapa bepa raitaura iro kuti zvakatikoshera isu semadzimai ezimbabwe ndezvipi zvatinoshuvira kuti tionewo zvichipinda muzvibvumirano zvichaitwa pamusangano uno
mungangotitsanangura kuti zvii zvamakafunga imi sezvinofanira kunge zvichigadziriswa
chekutanga inyaya yekuti mitemo yatinayo isapikisane mutemo wekurodzwa kwevanasikana vachiri vadiki hausi kuenderana nemimwe mitemo iri kutaura nekuti mwana anokwanisa kubvuma yega bonde pazira ripi naizvozvo isu tiri kuti mitemo yedu tine constitutional ruling yakaitwa yekuti mwana ari pamazera ari pasi pegumi nemaseri haafanirwe kuroorwa zvichienderana nebumbiro remutemo wedu naizvozvo tikuona kuti hongu mutongo uyu wakapiwa asi tuchiripo tumwe tumutemo tusati twanyanya kujeka saka isusu takati mitemo yedu ngaiisapikisane mitemo yedu ngaitaure chinhu chimwe chete zvakanangana zvikuru sei nekurodzwa kwavana vachiri vadiki chimwe zvechatakataura inyaya yemhirishonga
muzvare Talent Jumo vesangano rekaswe sisterhood vari parunare naMavelous Muhlanganya uye vari kuNew York. Vateereri musakanganwawo kuti chikwata chenhabvu cheZimbabwe chasimuka muZimbabwe chikasvika kuSwaziland nhasi. Chiri kuenda kumutambo weAfrica Cup of Nations uchaitwa mukupera kwesvondo. Mchirongwa che Live Talk, che Women's Round Table, tirikutarisa musangano urikuitwa kumuzinda we United Nations mu New York. Sezvongo yedu yapera rikaitimbotarisa musoro yenhau zvakare. Vamwe voshora rwendo rwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuJapan. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina ndime yake Mwakalele.
Thank you, Jonga Kandemiri, and good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, March 24th, 2016. Thank you for joining us this evening live from Washington. I am Dimyake Mwakalielie. Here are our top stories this evening. Some landless white commercial farmers express skepticism over Zimbabwe's move to compensate them for seized land.
Where is the money going to come from to pay for this compensation? There are solutions, but they have to sit down around a table and sort this problem out because the money is not going to grow from the ground.
60 young Zimbabweans have been selected for the prestigious Mandela Washington Fellowship Program. A Zimbabwean human rights activist says there is need for the rehabilitation and compensation of victims of political violence.
Some people lost their property. They have to be compensated because their homes were destroyed. And then we go to rehabilitation. They must be rehabilitated again.
And Zimbabwe joined the other nations around the world today in commemorating World TB Day. So stick around for these stories and much more coming up. Stay tuned. Sixty young Zimbabweans have been selected for the 2016 Mandela Washington Fellowship Program, a brainchild of United States President Barack Obama. In a statement, the United States Embassy in Harare said there are 31 male and 29 female participants from Zimbabwe this year. Zimbabwe has over the years provided at least 30 fellows per year, but the number has since doubled following a nod from President Obama to increase the number of participants in all nations. The Mandela Washington Fellowship is the flagship program of Mr. Obama's signature Young African Leaders Initiative, launched in 2010 to deepen the United States' engagement with the youth of Africa. So far, more than 100 young Zimbabweans have participated in the program. Every year on March 24th, millions of people around the world join the United Nations in commemorating International Day for the Right to the Truth concerning gross human rights violations and for the dignity of victims. This day honors victims of human rights violations and promotes the importance of the right to truth and justice. This is also a time to pay tribute to people who have devoted their lives to and lost their lives in the struggle to promote and protect human rights for all. Alois Mutanga, director of the Association of the Victims of Political Violence, tells Studio 7's Chioneso Jani that rehabilitation and compensation is needed for victims of political violence.
The president and ZANU-PF are the people who were sending the army and the police to come and victimize us from the year 2000 up to 2000 to 2008. See, you will see that for 2007 and 2008, they offer intimidation. These are the human rights abuses were at their height, 2007 and 2008. And many people were victimized. The people who were victimized are more than 3 million people were victimized at this time.
As an organization, what does this day represent to you and what are you advocating for?
Some aspects that we advocate for now. One is that I talked about the registration of the victims and documentation of the victims. One. Two, the compensation. Some people lost their property. They have to be compensated because their homes were destroyed. And then we go to rehabilitation. They must be rehabilitated again. Some were chased by the chiefs, the headmen, from their places because they were supporting the opposition. They were chased away. We advocate that these people must be returned to their places, and then this discrimination must end, because there is still this discrimination, this victimization is still there in the rural areas, particularly in the rural areas. It is still there. Compensation is such. Because if you look at a victim for the last 15 or 16 years, we have not been receiving any aid from the government in the form of fertilizers, in the form of food, in the form of food aid, these victims are not receiving all this aid from the government. If you look at what is the situation there in Zimbabwe, definitely it's hard for the victim now. For the last 15 years, you've not been receiving fertilizer, and the government was the only supplier of fertilizer and maize seed. But no one has been receiving this thing. There is no work. There are no jobs there in Zimbabwe. You see, that's our plight. We are struggling. We are starving. It's the government that is making us all these things. So every victim must receive this money for every month.
That was Alois Mutanga, director of the Association of the Victims of Political Violence, speaking with Studio 7's Chioneer Sojani from Johannesburg, South Africa. Efforts to get a comment from presidential spokesperson George Charamba were in vain as his phone was not reachable. President Robert Mugabe yesterday left Zimbabwe for Tokyo, Japan on a 5-day official visit. According to the state-controlled Zimbabwe Broadcasting Corporation, Mr. Mugabe was invited by Japanese Prime Minister Shinzo Abe. The visit comes a few weeks after President Mugabe dropped a trip to India to attend a cultural event, which was snubbed by the host president and other heads of state and government. Zimbabwe joined other nations today in commemorating World TB Day. According to the Herald newspaper, the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease says it has spent about $18 million in the past 5 years to support TB programs in Zimbabwe. Other organizations engaged in tackling TB in the nation include the United Nations Development Program and the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria. Tuberculosis is a deadly and infectious bacterial disease that kills millions of people annually, and health organizations are using this year's commemorations to call on everyone to unite to end TB. Algerian-based Zimbabwean junior doctor Chipo Chatukuta tells Studio 7's Chione Sojani that not much is known about the deadly nature of TB compared to HIV/AIDS.
Tuberculosis diagnosis under the National TB Program in Zimbabwe. The treatment services are integrated with general health services at the health facilities of the country. When patients present with TB, when they have these coughs, the night sweats, the weight loss, these are recorded in the TB suspect register and they have their sputum examined. It's important to be sure that a patient has got tuberculosis before we put them on treatment. Because if the person does not have tuberculosis, they might resist the drug after a certain time when they actually do have tuberculosis.
This year, the theme is Unite to End TB. How can organizations come together with the communities or implement health work policies to end TB?
The biggest challenge we have currently is that most patients do not finish their treatment course. The treatment course varies, but usually the basic first-line treatment is a six-month treatment. Now, most patients would take the treatment for the first few weeks or months. As soon as they feel better, they abandon that treatment, which in turn causes drug resistance. Now, how can communities and the government in general help in ending this pandemic we have of tuberculosis? Well, firstly, coming down to the grassroots level, when patients are traced in a community by a village health worker, for example, these patients should be referred to the nearest health facility. And this is by educating them on the importance of them being treated, of the family being screened to see if there's any further spread. If we have the media reaching out to these organizations in order for them to be able to spread the message far and wide, that would help curb and indeed fight and end the spread of tuberculosis.
Can someone have TB without having HIV?
The two diseases are not always related. A person can have TB without having HIV. So you being exposed to this tuberculosis-infected person can put you at risk for getting it. The only difference is that HIV-positive patients have got a higher risk of catching it because of their decreased immunity.
That was Dr. Chipo Chatukuta, a Zimbabwean junior doctor based in Algeria, and she spoke with Studio 7's Chioneso Jani. Chioneso Jani also spoke with a TB patient, 53-year-old Annie Chitamba, who described the experience of having TB as painful and said that she also found it embarrassing to explain to people her condition. Some former white commercial farmers who lost their land under Zimbabwe's controversial agrarian reforms introduced in 2000 have welcomed moves by the government to compensate them for their farms, which were seized by the state. However, several displaced farmers remain skeptical about the government's sincerity over the issue. Our correspondent Arthur Chigoriwa interviewed some of them and filed this report.
Some evicted white farmers relocated to urban areas while others resettled in Zambia, Malawi, Mozambique, Nigeria and Britain, among several other nations. They ventured into commercial farming and are said to be doing well in these countries. Zimbabwe refused to compensate them after forcibly taking over their land. At least several farmers decided to take the matter to local and regional courts. They ended up being granted an order in South Africa to auction property belonging to the Zimbabwean government in an attempt to get some form of compensation. The recent announcement by President Robert Mugabe's government that it intends to compensate the farmers for the seized land has been received mostly with skepticism by some of the farmers. They say Zimbabwean leaders lack the political will to settle such matters and the capacity to mobilize financial resources to fund the exercise due to the depressed economy, widely projected to grow by only 1.5% this year. Independent evaluators estimated that Zimbabwe needs to pay the farmers $8.6 billion for seized assets such as houses and about $2.8 billion for the land. The ruling party leadership has vowed that Zimbabwe will never compensate farmers for the land. Former white commercial farmer John Rodriguez, who ventured into wildlife management after losing his land, says the government is too broke to pay any kind of compensation to the evicted farmers.
Where is the money going to come from to pay for this compensation? There are solutions, but they have to sit down around a table and sort this problem out because the money is not going to grow from the ground. It's not, and nobody's going to help. So we've got problems. And these promises, if they keep it, well, truly, it's going to benefit everybody. But I can't see it happening. We can talk. We can keep on talking for years, but nothing is going to be solved. Where is the property rights? Where is the lease agreements as approved on an international standard? I can't see it.
Another former commercial farmer, Kerry Kay, believes that the government's move is an acknowledgement that the land reform scheme was disastrous.
I would like to believe that they are being sincere. I really would, because I think they've understood now that you know, from being the breadbasket, we now are a basket case. And it's, I mean, we're blessed with the most incredible country and the most incredible people.
Enrico Olivia, chief executive of the Commercial Farmers Union, says his government is pessimistic at this stage of the deal because there were no significant moves towards compensation by government in the last 16 years.
We are possibly a little bit pessimistic at this stage. Is government sincere? Are they going to move forward with it? But I think this time around, with senior cabinet ministers coming out and saying that government needs to acknowledge compensation needs to be paid to the former white commercial farmers who lost their land, I think this is positive and I think it's a step in the right direction. But we are still very far from settling the matter. It is only talk at this stage and we need to see some action take place. We need to see the Ministry of Lands, Ministry of Finance, ourselves and all the role players involved get around the table and start deliberating, start debating, start negotiating for what the compensation package should be.
Like Rodriguez, Olivia says the government would struggle to raise funds for compensating the farmers. He says Zimbabwe needs to speed up the process and some aging, destitute former white commercial farmers are struggling to make ends meet because they'd invested everything on their farms.
The biggest challenge would be then, where is government going to get the money from? We know they don't have all the resources. Secondly, what are the parameters for compensation? Is it only for land, or is it for improvements and land, or only for improvements? Is it based on local market values or regional market values?
The government is planning to introduce some taxes on occupied lands in an attempt to raise money for paying for diseased farms. The farmers hope that the latest moves by the government would finally settle the land disputes, resulting in the revival of the agricultural sector, which once contributed significantly towards Zimbabwe's gross domestic product. Charles Taff of African Farming Solutions says land can only be fully utilized in the near future if farmers are able to access bank loans using land as collateral.
So when it comes to agriculture specifically, you're never going to get long-term agricultural investment unless you can securitize the land on which you want to invest, because that is your security. So we need to move away from having to have urban assets, as in houses, to develop farms. The farms themselves, through their inherent value, must be able to develop themselves.
The International Monetary Fund and the World Bank are pressing Zimbabwe to pay its huge debts, and they have set conditions, including the compensation of white commercial farmers who lost their land before opening new lines of credit for the nation. Zimbabwe passed a law in 1992 which stipulated that only underutilized land would be expropriated, with the government paying compensation for fixed assets on seized white-owned farms. At least 3,500 farmers lost their land under Zimbabwe's controversial land reforms. Reporting for Studio 7 in Shinoi, this is Arthur Chigoriwa.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 meter wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up, we'll take a closer look at Gukurahundi atrocities of the 1980s. Stay tuned. First, a look at regional and international news. The European Union is hosting an emergency meeting today in Brussels to try to stave off another terrorist attack, as investigators draw links between the 2015 Paris attacks and Tuesday's bombings in Brussels that killed 31 people and injured 300. Muslims are rejecting the call by U.S. Republican presidential candidate Senator Ted Cruz for increased surveillance of Muslim neighborhoods following the bombing of Belgium by suspected followers of the Islamic State. In Cameroon, supporters of President Paul Biya are calling him to move up elections and run again, while opponents say 34 years in power has been more than enough. Investigators today said debris recovered on the beaches of Mozambique is almost certainly from the ill-fated Malaysian Airlines MH370 Boeing 777, which disappeared without a trace after lifting off from Kuala Lumpur to Beijing March 8, 2014, with 239 people, mostly Chinese, on board. And finally, former Bosnian Serb leader Radovan Karadzic was convicted today of genocide and 9 other charges and sentenced to 40 years in prison. The United International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia found Karadzic guilty for Serb atrocities throughout Bosnia's 1992 to 1995 war that left 100,000 people dead. You're listening to Studio 7, coming to you live from the Voice of America in Washington. President Robert Mugabe once described the 5 brigade atrocities in Matabeleland and the Midlands provinces in the 1980s as a moment of madness. In the 1990s, Mr. Mugabe set up an inter-ministerial committee headed by the late Vice President John Nkomo to look into possibilities of bringing closure to the massacres of an estimated 20,000 innocent civilians. The committee never made any recommendations as it was disbanded without a public announcement. Recently, Vice President Emmerson Mnangagwa has been strongly defending allegations that he was among top state officials who were involved in the killings, which resulted in the setting up of the Simplicius Chihambakwe Commission of Inquiry to probe the massacres. The report was never made public. Caught up in allegations over the massacres is former Education Minister David Coltart, who recently published a book which alleges that Mnangagwa made disparaging remarks about so-called dissidents and their supporters, mostly aligned to PF ZAPU, then led by the late Vice President Joshua Nkomo. Mnangagwa has threatened to sue Coltart for defaming him. What can Zimbabweans learn from the Five Brigade or Gukurahundi massacres? For perspective, Studio 7's Gibbs Dube reached Reverend Ray Motsi of the Baptist Church, whose PhD thesis was on Five Brigade massacres, and Dr. Shepherd Mpofu of the University of Johannesburg. Motsi says there is a lot that is needed before victims of the massacres can get state compensation.
First and foremost, there must be an acknowledgement of what happened. And this acknowledgement can only come about as people explain what happened to themselves by being given an opportunity to talk. And also there must be people that did this, and we know them, they are still alive, especially the commanding group. The people that were in command, we know they are there. And therefore what we expect to happen is that, because these are Zimbabweans, we use Zimbabwean money to do this as government, this must be on the national agenda, and it must be addressed as a national issue, because Ndebeles are Zimbabweans like anybody else, and they must be accorded their right to be able to be addressed as Zimbabweans, not as marginalized or people, abandababulayo, people that have just come, they've been somewhere else. To me, once you begin to do that in an inclusive approach, this can actually be dealt with before we start even talking about forgiveness and reconciliation.
Dr. Mpofu, what do you think about this issue?
I think one of the most important things that the Reverend and I agree is about the confession. And all those who are responsible for this have to come out and talk. And one of the most mischievous things that ZANU-PF has always done in regard to Gukurahundi, remember they created the Ministry of National Healing during the GNU period. And what did they do when the Minister of Healing went to Lupane for a tombstone unveiling ceremony? They were arrested. And it seems that was just done to put a blanket over our faces and not to face the real problem. And as the Reverend says, the funding that was used for that project came from state coffers, both the victims and even those who were not affected,
exactly,
people of Zimbabwe. They paid the soldiers' salaries. They paid for everything that was done.
Exactly.
And what we want, firstly, accountability of how the government coffers were abused. And second, what is it that really happened during that time of the genocide? Because no one knows the truth now.
Mm-hmm.
We have three pieces that explain those things. One, it says it was a Shona versus Ndebele issue. Secondly, it was Mugabe wanted to exterminate Nkomo's supporters. And the third one is there was a super ZAPU funded by the South Africans to destabilize Zimbabwe. And what we need to know now is what really happened. And this genocide has always affected the Shona and Ndebele relations in Zimbabwe. And even the National Identity Project that ZANU-PF seeks to create,
that
has always been affected by that. Why is it that Ndebeles are always deputies in leadership, in power, opposition politics, or in government? People will always try to explain those things via Gukurahundi. I was saying earlier on, if children in Matabeleland are to be swallowed by a river trying to cross to school, how do you explain that Gukurahundi, under development in Matabeleland, how do you explain that? So Gukurahundi has become an auto-explainer to many things that go wrong in Matabeleland. And for you to stop that, you need, as a government, to address those kinds of things and come out clean.
So, Reverend Motsi, at the end of the day, what is the best method of, you know, addressing this issue, you know, when we take into account the role of civil society and so forth? What can be done there?
There's no need to arrest people that are talking about Gukurahundi. Gukurahundi must be spoken about openly by people of Zimbabwe. That is number one. Number two, we must also grant an opportunity for people who are victims or whose relatives were victimized and died and disappeared to actually talk about this. This whole idea of putting a lid on Gukurahundi continues to traumatize people. And I kind of get a bit annoyed when people keep on talking about reconciliation and forgiveness. What would you be forgiven for when you haven't acknowledged what the problem is?
Yeah.
So to me, this must be a national agenda. This is a Zimbabwean problem. And I will reiterate my point. Shonas and Ndebeles must come together and address this issue. It's not a tribal issue. It's a national issue. I'm saying this because I'm Shona. So I'm saying this. I need everybody to know that.
And what was the starting point, Dr. Mpofu?
And I think Reverend has to also say those who are responsible, those in power, because it's not Shonas who are responsible for this, you know? And some Shonas have been victimized as responsible for this, while they have nothing to do with it. Therefore, those people who are actually responsible, it's either we pressurize them as the people of Zimbabwe, or only when we get a new political dispensation that we can only find redress to this issue. Coming to your question on what should be done, we need, through legal processes, to set up a bill like Jonathan Moyo did. This bill can actually be sponsored by citizens and be pushed through as one other MP or whatever it is. And we need to make it clear that it's time this thing got addressed and those responsible have to come up. And I think if we are to be united as Zimbabweans, we need a system that has political repercussions. It's either we agree together that we're going to vote for a certain party, or we're going to form or sponsor as citizens a certain party that will run with this.
That was Reverend Ray Motsi of the Baptist Church, whose PhD thesis was on the Five Brigade massacres. You also heard from Dr. Shepherd Mpofu of the University of Johannesburg. Studio 7's Gibbs Dube moderated that discussion. MDC Member of Parliament for Mfakuse, Porina Mpariwa Gwanyanya, who is part of a delegation of Zimbabwean women in New York attending the annual Commission on the Status of Women conference, says there is an urgent need to align some laws that protect women and girl rights with the country's new constitution. Mpariwa Gwanyanya, who is also the deputy chairperson of the Parliamentary Committee on Women, says the conference has opened up discussions on strides that have been made in the promotion of gender equality and the empowerment of women globally. Mpariwa Gwanyanya tells Studio 7's Marvelous Mklanga Nyahuye more about the conference, which ends today.
In my experience here is the first time attendee to this particular conference is that there has been some kind of a bond. You can't identify who is coming from which party. And we are led by Honorable Mchangwa, who is the chair. I deputize here. I come from MDCT. Then behind my Mchangwa, there is Honorable Nyampinga, Honorable Mawoka, and Honorable Mangwende. And on the MDCN side, we have Honorable Tonakale Kumalo Mahlangu. And that's the team that is representing Zimbabwe. We also have got the minister and the commission who are here on behalf of the government of Zimbabwe. And there has been teamwork in terms of attacking issues, attending sessions, delegating each other so that we would get as much coverage of Zimbabwe in every other aspect in terms of the commissions that are running.
So what is your takeaway? What do you think you have learned from this conference that is going to empower women of Zimbabwe, especially those in Mofakose, where you represent?
I learned that, Marvelous, water is key. It is a human right. Water has been a problem in Zimbabwe, and we have had the problem in terms of drought where the rain pattern has actually changed, which means the wells are drying, even the taps are drying. Those who had boreholes sunk, sometimes they are dry. I have learned that we need to accelerate actually the digging of wells and the provision of water, including my constituents.
That was Porina Mpariwa Gwanyanya, MDCT Member of Parliament for Mufakose and Deputy Chairperson of the Parliamentary Committee on Women, speaking with Studio 7's Marvelous Mklanga Nyahuye from New York. So today is Thursday, and of course, for many of you who know, Thursday is Women's Roundtable, hosted by Marvelous Mklanga Nyahuye and Praxedes Jeremiah, and that live talk time always 8:30 p.m. And today's topic, of course, what is happening in New York, the conference which brought many Zimbabwean women together. If you wish to join in, please call on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And that's all we have for you today. But before we go, quickly, a recap of our top stories today. Some landless white commercial farmers expressed skepticism over Zimbabwe's move to compensate them for seized land. 60 young Zimbabweans have been selected for the prestigious Mandela Washington Fellowship Foundation. And today was World TB Day, which Zimbabwe also commemorated. Leaving you now with Chris Gunde. This is Ndimyake Mwakalialie.
Siyabonga Ndimyake, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 24 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
udaba lolu liphuma kukhosadi ebhukini lakhe ngumbhedu. Sizatraina amamilitia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani, kwakuhambelanani le-ground khonapho.
Umnumzana David Coulthard uthi ibandla le-MDC lathumela abasakhulayo kwele South Africa ngomnyaka ka-2006 ukuyafunda ukusebenzisa imibhobho ngenhloso yokugenqula uhulumende.
Abantu mabekhuluma especially kumaphephandaba la aku-internet, bayatsho ukuthi bafuna ukuthi indaba le kukhulunywe ngayo openly.
Sihlaziya kabanzi udaba lwe-Gugurawundi ngemva kwembiko eveza amazwi kamsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa ngesikhathi kubulawa abantu besigaba seMathebeleland le-Midlands. Amapholisa kwele Botswana asebulele izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coulthard owayengumphathi ntambo wezemfundo ekubandla le-MDCT selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le-MDCT. Kugwalo lwakhe oluthiwa The Struggle Continues, 50 Years of Tyranny in Zimbabwe, umnumzana Coulthard uthi ngomnyaka ka-2006 ibandla le-MDC lingakadabuki phakathi lathumela abasakhulayo ukuyafundela ukuphatha izikhali kwele South Africa ngenhloso yokugenqula uhulumende weZimbabwe. Umnumzana Coulthard uthi ababefundisa abasekeli be-MDC laba ngabake baba ngamasocha eRhodesia kunye labake baba ngamapholisa eSouth Africa. Uthi lokhu ngokunye kwabangela ukuthi asuke kubandla le-MDC lapho lidabuka phakathi. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uthi lawo ngamanga aluhlaza joko ngoba nxa kuliqiniso wekelelani uColtart ukutshela amapholisa ngesikhathi esizwa lolu daba.
Udaba lolu liphuma kuColtart ebhukini lakhe ngumbhedu. Sizatraina amamilitia eSouth Africa ukuthi kwenzakalani, kwakuhambelanani le-ground khonapho. Ngaye endazi akhuluma into angayaziyo ngoba kula bantu esikhuluma kunjenje namhlanje abantwana babazali be-Gugurawundi ababulanayo. So angahambele behloko zabantu izilonda ezizama ukuthi ziphole and lokhu lokhu ezivula angikwazi ukuthi uncenge ukuthi izanu yomthathe yini abuyele abe ngominista yini angancenge izanu esingcolisa ekamba manga.
Uthi yena ngenye imbangela eyayenza ukuthi asuke ku-MDCT
angafuna inesikhathi kusenzakala yini indaba angahambanga kuhulumende wayambuza uhulumende ukuthi wayemtshela ukuthi MDC ikhwela amamilitia angafuni ukuhamba amanga kavume ukuthi ngamtshaye nge-20 votes kavume ukuthi wadliwa angazasebenzisa amanga ezama ukudunga abantu basemandibeleni bona besebuhlungwini
kukhona yini eliza kwenza yini okufana lokuthi lo msemthethwandaba
osokumele ukuthi kwenzakale njengebandla siyathatha leli bhuku sinike abazi ngomthetho ukuthi bake balifunde bacacade lapha asingcolise khona sizakuzwa ngalabo abazi umthetho ukuthi singenzani ukuthi court athi alungise ukusingcolisa asenze khona.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela amalungelo oluntu zithi kumele uZulu weZimbabwe yavunyelwe ukukhuluma ekhululekile ngodaba lodlakela olwamehlelayo olugoqela olwegugu rawundi ukuze kube lokuxolelana elizweni. Enye inhlanganiso lezi iHeal Zimbabwe Trust ithi abezombusazwe abaphatheka kundaba yegugu rawundi kanye lakudlakela luka-2008 kumele baphumele egcekeni njalo baxolise. Emazwini awethule namhlanje linhlanganiso inanza ilanga le-International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims. Inhlanganiso le ithe uhulumende kumele epasise umthetho we-National Peace and Reconciliation Commission Bill ngokuphangisa ukuze uvumele i-commission ebona ngokuxolelana elizweni ukwenza umsebenzi wayo ilamandla. I-Heal Zimbabwe Trust iphakathi komhlangano ewuqoqe lenhlanganiso ye-Habakuk Trust kobulawayo sikhuluma nje lapho uZulu aphatha khona udaba lomthetho lo kanye lokuxolelana elizweni. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli se-Heal Zimbabwe Trust umnumzana Rawlings Magede yena othi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomunye wabantu abamele baphumele egcekeni acho ukuthi wadlala ndima bani kumbhuqazwe wegugu rawundi.
Thina as you Zimbabwe are concerned ukuthi kumele abantu bakhulume iqiniso. That's the start of the healing process. Kumele uhulumende ayenza konke ukuthi i-National Peace and Reconciliation Commission isebenze incedise abantu bonke ngendaba zokuthula nengekukhulumisana.
Ungathi udaba lwegugu rawundi kanye lolunye nje udlakela esesilubonile eZimbabwe luhlukumeze abantu kanganani?
Abantu abaningi. Like now siseBulawayo for the public meeting on the NPRC. And abantu here they want i-NPRC ukuthi launch ama-investigations into the gugu rawundi masekhaya. So it's something that is topical that people are worried about in Bulawayo.
Bafuna kungavela ukubana ngobana benza udlakela lolu kwenziwe njani? Bafuna ukubhadalwa ikuxolelana kuphela bafuna kwenziwe njani abantu?
Abantu bafuna ukuthi NPRC ihambe ema-communities ikuthaza abantu le ndaba zokuthula. Recently kule bill NPRC bill abantu abawazi ukuthi NPRC bill likhona. So abantu bayathi bathi ebona i-NPRC kumele ibuye kubantu esigabeni ukuthi abantu bafundiswe on the NPRC bill le ndaba sekuthula.
Alo-ke ngumnumzana Rawlings Magede, isikhulumeli senhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Sizaluphatha kabanzi udaba lwegugu rawundi kuhlandla olulandelayo. Sekudutshulwe izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu kwele Botswana kulandela umthetho omutsha wamapholisa awulelo lizo okuthi kudutshulwa umuntu kuqala bese kubuzisiswa mbayimbayi. Intatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seHaveroni kwele Botswana.
iBotswana ithi inikeza amapholisa ayo imvumo ukuthi adubule abulale ubayidinga abacatshelwa ukuthi badala amacala ithi lokho kuza ngemva kokuba amacala acheneyo ikakhulu alabo ababamba inkunzi bethole isikhali eqonga kusukela ngozibandla lonyaka sekuleyo abezimbabwe abahlanu abazithola bephakathi komhlambi owazingelwa ngamapholisa lokhu kucunela abezimbabwe abathi amapholisa kumele asebenze ngonanzelelo ngoba alakho ukubulala abangelacala omunye ulesihlobo esibhubhele ezandleni zamapholisa umnumzana Themba Ndlovu uchasisa ngelanga abalahlelwa isihlobo sabo singelacala
bangadingela isitatimente esikhona umuntu okhona lakathe sotinga ufika wena ngunikena vele ukhona vele kahle umfana kwababembuza ngoba babehamba beyajika umuntu umoya umnikazi wendawo bembuza ukuthi sifuna ubani yabona lwani lokhe esakhuluma lokubani into ababemfuna ukuthi ebabambile yena nguye wayeseduze wakhe lwani umfana onguye owayethi abambulela wayekhatshana le.
Kukanti omunye uGift Nkomo uthi uhlelo lokudubula ubulale kumele lubanjwe ngonanzelelo ngoba ulakho ukuthi imphefumulo yangacala ilahleke.
Siyavuma ukuthi sazwisisa in fact ukuthi iBotswana izama ukuvikela indaba zecrime kodwa endabeni leyasebenze ngayo shoot to kill asivumelani lapho 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 sizuza khona ukuthi what happened to the saying which says someone is innocent until proven guilty.
Inhlanganiso yalaba abasebesemajele eBotswana Institute of Rehabilitation and Reintegration of Offenders ithi leli linyathelo elithethwe ngurhulumente walelo lizwe lokuvumela amapholisa ukudubulela abulale kodwa ayisiyonto eqondileyo ngoba lilo monakalo njalo linobutshapha obuthile. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Motei Sejahomo uthi iningi lababulawayo babe bengahlomanga ngakho akulasizathu sokuthi babulawe. Ngumartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngizabona kule Botswana.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampa bafubembula
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni njalo lamhlanje ngisenkayi lapho ngikhangela khona udaba lwendlala ngilo kansila ubaba uSicelo Mpofu ongumgcini sihlalo njalo wenkayi Rural District Council. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mpofu.
Yebo baba, ngiyabonga.
Lumi njani udaba lwendlala esigabeni sakho? Abaningi esigabeni esijeneyo bayakhala lapha.
Singakufaka sithi i-95% yabantu benkayi basendlaleni. Endlaleni enkulu ongangukuthi alibana kuyenzeka, alibana uhulumende libadile ukudla ngesiphangiphangi.
Akukho yini uncedo elilutholayo kumbe oluvela enhlanganisweni ezizimeleyo ezifana labo World Vision labo WFP?
Ngikhuluma kanje inyanga le ngokugcina iWorld Vision ibisenza ama cash transfers ukuthi kulabantu ayibabhalisile kodwa ke yayingabhalisanga bonke. Inkai district kwakulama ward phose angu 12 over 30 yiwo ayi register under iWorld Vision. Kwasokusithi laba abanye ababesanele ngaphandle from 12 to 30 babe ngene ngaphansi kwe drought relief eyiyo encedwa yihulumende through i-social services. Inyanga le kuma cash transfers ade senza iWorld Vision ngiyokugcina besikhangelela ukuthi nje njengoba ngiyokugcina bekungayenza nje njengoba upresident weZimbabwe udeclare ukuthi indlala leyi iyafuna uncedo ukuncediswa ngesiphangiphangi. Sikhangelele nje ukuthi kuzolo zinyanga ezimfitshane ezingangaki kungaba nama-NGOs angancedisa ukuthi abantu bangaze babulawa indlala.
Obakhona ongathi sebelala ngendlala sibili uMangoyi selaleziko gabala ngitsho kokubamba kokuyethunjini.
Ngomumoyo wona kuyabonakala ukuthi bakhona abantu abalala bengadlanga bavuke bengalanti yokudla ngoba kulezi nsuku vele le mali yona inzima ukuthi itholakale. Abantu njalo bona besikhuluma ngabo bahlezi emakhaya abasebenzi ugcina abantwana abanye abantwana bazintandane but indlela yokuthi bazuze imali ukuthi badile ukudla ayilula kuzima.
Izulu sesilibonile litshaya ephose nsuku zonke endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulezi nsuku Mpofu. Ngiyavuma lakhona ngapho enkayi abakho yini abangadobha kubilo okuthathu emasimini?
Khonokho okubilo okuthatha abangakudobha yikhonokho ukuthi udle uwa wona la malanga singabale ukuthi njalo lensuku abalimele ebuchune namakhomana khona lomumbo abanye bazaluma isiko kodwa kulabanye vele abangasoze basilungi abangasoze baze bachinse so singathi izulu noma lisina nje selisina entweni vele zasezifile
ubona abalumayo okudojwayo kathesi bakhona yini abangavuna kumbe konke kuyaphelela ehlobeni ve
hayi ukukhona ayisikho esingakwalela sithi ngokungavunwa ngokuthi nje badle ihlobo kuphelele nje khonapho okuthi singathi kuyavunwa hathi vele kakukho
ezifuyweni lapha kumi njani
ye amadlelo akhona bese kungani nje umumo wakhona susiba mubi ngoba namanzi abengasekho lotshani sobungani buthini ayisimo bese sisibisibili kodwa-ke kulezi nsuku ngokuna kwezulu leli amanzi ngani abakhona but into engani iyasihlupha thina ukuthi hlangane kathesi lokhu enganamanzi amaningi agelezama aluthwani kazange agcwale njengeminyakeni kodwa ithembe selikhona ukuthi utshani sebukhona nawona lawo manzi ahambe sezokuzinzibinzibi itshana laphana laphana ayasekhona
amadamu-ke lilawo agcwele
asila amadamu amakhulu sinamadamu amancane lokuthiwa ama-ATM asegcwele buningi bawo kodwa vele ngaze ligcwale aliyenelisi ukuthi liphutshise isizini lokhu eligcwele
akuphoselwa kugcina khansile
ulo muntu osethatha ukudla kwehulumende okwe-social welfare kumele kuyephiwa abantu nxa esehambe sesiya khona lebantwini ufika abesengeniso zompolitiki phakathi okulobufakazi bokuthi singaya phambili ngizagcina sengikutshela lebizo lakho ukuthi ngubani ukwenze kuwapha amawadi mhlakabani la mhlakabani
hayi siyabonga baba umpofu bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
hayi lambongile baba nkulu
Veli lalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomgcini sihlalo wenkayi Rural District Council umnumzana Sicelo Mpofu asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
Hayi siyabonga ntungamili ubelela ngelihle lingalingaphi kwelizwe lapho emaphandleni elingalifuna ukuthi kuphume lapha emsakazweni wethu kuhlelo lona lolu olwamaphandleni lilakho ukuthumela i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 2024650318 untungameli Nkomo uzali tshayela ucingo ukuze lani lithole ithuba lokuphuma emoyeni
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela umhlangano ophathelane labesifazane o-United Nations Commission on the State of Women obusenziwa ngapha kwele Melika. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele indaba ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abaphathi ntambo bezomvikela abamazwe umanyano we-European Union benze umhlangano kulandela ukubhonjwa kwabantu abangamachumi amathathu abafayo labangamakhulu amathathu abalimalayo okwenziwa liqembu lamalwe cacha awesimoslem ayedlulisa amalawulo ale Islamic State kwele Brussels. Umongameli Denis Sassou Nguesso oweRepublic of Congo usethiwe nguye onqobe kukhetho olwenziwe ngempela sonto kodwa amabandla aphikisayo kulelo lizwe akhala ngokuthi bekulokuqilibezela. edabeni lwethu olumqoka lamhlanje ekulwisaneni okuphakathi kwebandla lezanu PF lelinye iqhuku sekuvuselele udaba lwegugurahundi ngokuveza ukuthi umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa waba lesandla ekuthumeni ibutho le 5th Brigade kuyabulala abantu mahlayana kucatshwa ngelokuthi ngama dissident. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuphuma imbono embili ehlukeneyo nxa kukhulunywa ngegugurahundi. Ukuhlaziya ke udaba lolu ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah uxoxa lezinye zalezi ngcwethi umfundisi Ray Motsi owenza izifundo zakhe ze PhD wabhala ngegugurahundi kanye lomqeqetshi ekolijini le South Africa uDr Shepherd Mpofu.
Into leyi isegcekeni igugurahundi baba ngabantu amabutho ababesekelwa ngama-taxes, income taxes zabantu bebhadalwa njengamasoja. Into leyi ngekahulumende singabe lokho sikhekeleza singaphumelani egcekeni ukuthi uhulumende okhona kumbe ngabe ekhona niyo mele uthi athathe umlandu ukuthi leyi into ilungise. Singasikhulumela thina sikhulume esikufunayo. Nxa bona laba abantu abalomlando bangavumanga bangathathanga linto akula nto ehambayo lapho, futhi ukuthi lathi size siyikhulume njengabantu bayasibopha bayasiqesela njalo. So ukubona kwami mina sina sonke esinamaphepha, mina i-PhD yami ngegugurahundi. So ukuthi amaphepha akhona konke kukhona, kodwa kumele kube labantu abahlanganayo amashona namandebele abakhuluma ngakho lokhu, hathi amandebele nje kuphela, because into leyi vele ngeZimbabwe
kumele senzeni. Mina njengomKristu bengicabanga ukuthi engxenye abantu bayaxolelwa la nxa bengacelanga uxolo, but engikubonayo ukuthi abantu lokhu bebuhlungu kakhulu laloba sokwedlule iminyaka edlula amashumi amathathu lesi sigasa yenzakala. Abantu lokho bengagcola enhlizweni zabo, lokho bebuhlungu.
Abantu kumele banikwe ithuba elokuzikhulumela, ngoba abantu abahlukuluzwayo abanye basesekhona, abanye sebephela bayafa. So kumele kathesi banikwe ithuba yokuthi bazikhulumele okokuqala. Okwesibili, abantu laba into lezi kumele zibhalwe phansi ukwenzela ukuthi icala kaliboli phela sibhaleni izinto phansi ukuthi baye ithuba isikhathi esifikile lokhu singakuvumbulula ukuthi kukhulunywe ngakho sobala, ngoba khathesi mhlawumbe isikhathi kasenelisi.
Mpofu, kumele sixole na kumbe
ocala bengisithi sonke mbona singamaKristu la. And umbhalo uyasho ku-James 5:16 mfundisi ukuthi we have to confess our sins one to another, and sivume amacala ethu komunye nomunye. Ukuxolelana kumele kuxolelwe omunye sevume icala lakhe. Nxa kungavumelanga kulaa nto yokuxolela, ngoba kuyabe kulokuphika okukhona njengesiyabona okwamanje.
So engxenye kumele sikhethe ukuthi kuyini esingakwenza kathesi ukusiza abantu ukuthi abantu vele bathole usizo, bayenelise ukuphila impilo zabo besiya phambili, sibhale izinto lezibhandi sisiya phambili.
Mpofu, kunganceda na ukuthi lindaba isiwe emithethandaba enjengeyabo SADC tribunal kumbe kubo ICC njengalo umbhuqazi owenzakala kubo Rwanda labo Burundi?
Ama-problems e-Africa kumele abe lama-solutions la esiwathi ngama-homegrown, ama-solutions angekhaya. I-ICC okwamanje ukarazik we-SADC bamconvictile for i-genocide namhlanje ngithi, but i-problem ukuthi i-ICC ihlala khona le e-Hague and bazositholela ama-solutions thina ama-problems ethu. Asoze sonke sisuthiseke ukuthi ama-problems ethu azakhulunywe e-Hague sizorepresentwa mbani. And into engcono mina engiyibonayo ukuthi sihlalisane phansi njengamaZimbabweni kukhulunywe ngendaba le, but at the moment there is no political will. Might take a reformed ZANU PF, or it will take an entirely new political leadership, not the current political leadership. Ekugcineni kwakhona konke, ukuze amaZimbabweans aphilisane kakuhle, kumele indaba le ikhulunywe ngayo iqedelwane ngayo ngoba mina ekhaya lakimi abantwana lakithi abantwana bengagalula esikoleni bezama ukucrossa bese esikolo ngiyakwazi ngizoblame ubani amashoni iku-ground angithi ikukhuluma okutolekayo ukuthi ah amashoni indawo zabo zidevelophile because of iku-ground thina vele lokhu iqhubekela ngaphambili not yokubulala but yoku-marginalize so everything kusukela ku-ground even ama-bad relationships ethu labantu besishoneni labesindebeleni even when they have nothing to do with ku-ground you will find an explanation through ku-ground on how we relate so i-problem yethu ikhonapho and ukuthi siqhubeke sonke njengamaZimbabweans indaba le kumele ikhulule and sithole ama-solutions but akula there's no forgiveness without confession
lo ke ngudokotela Shepherd Mpofu incwethe ecubungula izombusazwe ube ndawonye lomfundisi Ray Motsi bebexoxa lo Praxedis Jeremiah o Studio 7
Bangibiza sikhuza mfundo ngoba sebengibona ngifunde ngaze ngakhutha imfundo kodwa izolo ubaba mkhulu uthe ngimyenzele iskei sangiphitha amfundo awufundanga
Yehe sokunzima manje enkundleni yomncithisano wenkondlo ku Studio 7 hambani lezibonela ekhasini lethu ele Facebook
wetshwala wetshwala kanti wavela ngapha umuntu owangudalayo wasona kanti vele ngubani owangudalayo wetshwala wetshwala
qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi le Melika thole likanyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa
ilala yisenya ubutho nguwe ntofo ntofo ngiphupha isemazweni nemazulwini nguwe ntofo ntofo
Ngena lawo uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo kuthi ungathola ama like amaningi uthole umvuzo omkhulu lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA indebele ku Facebook
ele Zimbabwe lamhlanje limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokulwisana lofuba ele World TB Day ingcwethi zisithi umkhuhlane lo uqhubeka ubhahile kakhulu elizweni zithi njalo abaningi abahlaselwa lufuba lolu ngabaligcikwane le HIV kodwa lanxa kunjalo umkhuhlane lo ungahlasela yiloba ngubani olamasotsha omzimba angaqinanga kutsho ingcwethi kwezempila kahle uAnette Moyo yena usanda gqiba izifundo zokuba ngudokotela eUniversity of Zimbabwe exoxa lo ntungameli inkomo
umkhuhlane weTB ubahile okuzwayo kuleli imbangela ukuthi lesikolwe igciwane leHIV olukhulu oluyilo oluyenza ukuthi abantu bathole iTB kalula so uzathola ukuthi lapho iHIV ebhahe khona leTB iyandi kuba ibhahe kakhulu so thina lapha eZimbabwe ungathola ukuthi ezibhedlela kathesi iburden yeTB leHIV iphosifani izabe ikhona kuzigulane ezifika about 75% ababe be-admitted ezibhedlela at any given time.
Kahle kahle ubangelwa yini umkhuhlane lo?
Umkhuhlane weTB ubangelwa yibacteria. Ibacteria ngokuligciwane okuncane, yona ibacteria ebangela iTB ithiwa yi-Mycobacterium TB. Siyithi Mycobacterium ngoba yibacteria ez
Now you have some people feel them idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager, and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people
people, you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager. Pump up them belly like a tank full of water. Straight to the Indian restaurant after. Make a lot of noise and distress the waiter. Eat chicken curry and a couple of samosa. Then show up on somebody's shoulder. Wake up next morning with a hangover. The slightest sound like a bulldozer. Feel like a double-decker bus run them over. Feel like Tyson give them a right hand. No drink too much if you can't take it. No bother drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. No bother drink too much if you can't hold it. When I was 16 working in a factory, them always used to have a Christmas party down at the pub and them invite me. Them say if me don't come me is a big baby. When me reach them say what you want drink? Me say rum. Them say can you hold it? Me say bring it rum come chop. Hey, you know she say that me a black man and Jamaica are the country where the rum come from. First one come, he gone down. Second one come, he gone down. Third one come.
Ingoma kaMakhabi ethi yona don't drink too much. Sichayela ke labo abayabe befuna ukunatha bedlulisa amalawulo njengoba kulikhefu lephasika linganathi lidlulise ke leyazi lapha emgwaqweni akumanga kahle. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Ugwalo olwalotshwa ngumnumzana David Coulthard selutheze njalo olunye olulenkume esilume ibandla le-MDCT. Amapolisa kwele Botswana asebulele izizalwane zeZimbabwe ezinhlanu ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende walelo lizwe. Siluqhibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.